Vachitaura neStudio 7 mumasvingo, vari kukukidza vanoti sarudzo iyi haisi kuitwa pachena sezvo kodzero dzevanhu dziri kutyorwa nevatsigiri veZANU-PF. Vanokwikwidza vakamirira musangano weNational Constitutional Assembly kana kuti NCA vaMadhok Chivasa vanoti zviri kuitwa neZANU-PF zvinovarwadza nekuti zvinokanganisa kuita kwesarudzo dzakachena.
Ya, tingati ichokwadi kuti musangano weZANU-PF uri kushandisa zviya zvokudya kuti vange vachitsvaga rutsigiro izvo zvisingatendedzwi. Pane kwakawanda kwavari kuunganidza vanhu kuma ward centers avo vachipa vanhu chibage, vachipa vanhu rice, vachitsvaga rutsigiro.
Vanokwikwidza vanoti musangano unotonga uri kushandisa mari yehurumende kutenga chikafu sezvo vanhu vazhinji vakatarisana nedambudziko renzara yakakonzerwa nekushayikwa kwemvura mwakawapfuura. Vari kukwikwidza vakazvimirira voga vaheya shoko vanoti bato riri kutonga riri kutyidzira vanhu nemhirizhonga kana rikasakundopa sarudzo iyi.
Ya, ZANU-PF yadzokorora chirongwa chayaita kubva kuna 99 ichiita basa rokupa vanhu chikafu panguva yemaelections. Patauevha nguva yacho yetiri inoi ivo vezanu vachona vari kumanikidza vanhu kuenda kumameetings avo, then votora pane vanhu vairejista pathis election vari kutorerwa zvimaslips vachinzikana kwangozovhotera pano mumwe munhu usiri weZANU-PF. Then tichadhila newo zvatakamboita vanhu 2001.
Vashoko avo vakamboita nhengo yeparamende munzvimbo iyi mugore ra2008 kusvika muna 2013 vari kuMDCT inotungamirirwa navamogeni Tsvangirai vanoti zviri kuita ZANU-PF hazvisi kuzodzosera kumashure vatsigiri vavo pakuvavhotera vachiti vane tarisiro yekukunda. Vamwewo vari kukwikwidza vakazvimiririra vaInnocent Muzvimbiri vanoti vatsigiri veZANU-PF vari kusvibisa maposta avo ekuvatsvagisa rutsigiro.
Maposta ari kubvisiwa ichokwadi, ende pane vamwe vakatotora mufananidzo, in fact pane video footage inotozihwa yakaonekwa yemaposta achibvarurwa. Chokwadi chiri kuitika ndechekuti maopposition candidates ese hapana ari kubvisa maposta eZANU-PF kana omumwe zvavo. Maopposition candidates ose ari kuzvibata zvakanaka, ende we tiri kuratidza ushamwari nyange tikasongana tinowirirana. Dambudziko rinongova kune hama dzedu idzi dzangogara dzisingadiwo kuti vamwe vaexercise mademocratic rights avo.
Vari kukwidza vakamirira Zimbabwe People First vakuda kwashe gopo vanoti vatsigiri vavo vakarohwa mwedzi wapera. Vakati vanotungamirira kampeni yavo vasurugurwe pamwe navaDesire Struggle Nyahunda vanova polling agent wavo vakarohwa zvakaipisisa musi wa10 zvitagore rapera. Apo vamwe vatsigiri vavo vanopfuura 10 vakarohwa musi wa29 zvitakwadi 22 nevatsigiri veZANU-PF vakadzivisa musangano wavaita wokutsvaga rutsigiro. Vagopo vanoti vakamhanara nyaya idzi kumapurisa pakasungwa vatsigiri veZANU-PF asi vakazongoburiswa vasina kutongwa. Asi nhengo yeZANU-PF Amai Beauty Chabaya vakaramba kutipa pfungwa dzavo panhare vachiti vaiva vakabatikana nemisangano vakavimbisa kutifonera asi havana kuzozviita. Mutauriri wemapurisa mumasvingo Inspector Cherit Mazula vakaramba kutaura nezvemhirizhonga iyi. Sarudzo yemubhikita West iri kuitwa musi wa21 Ndira iine vanhu vatanhatu vachatatsurana kuti vamirire vagari venzvimbo iyi muparamende. Sarudzo idzi dziri kuitwa kutsiva nzvimbo yakasiyiwa navamunyaradzi kereke veZANU-PF avo vari kupika jeri kwemakore 10 mushure mekubatwa nemhosva yekubata vana vadiki chibharo. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.